Yeah, so I'm not sure.
Donzo rerwendo urwo chikuru kuru nderipi
donzo ratombere kuti tione kuti zvakanyatsomira sei pa ground zviri nyatsofamba sei pane zvigozhero here pane zvinokonesa here zvingaita kuti tiwane pfundiso senyika tiwane kubudirira kuti nyika haigokwanisa kuinda mberi zvikatasvika pavision 2030
vachikohora pataurwa mashoko pano echirungu ari kunzi constitutional mandate mutibatsire ipapo imi sePollard munopiwa nani mvumo yekuita zvamuri kuita izvi mozozviisepi kana mazvitora zvamuchawana mamuri kufamba umu
saka kuti tizvibvise zvose izvozvo kuitira kuti vatinozogara pasi tichitaura semapato ezvematongero enyika sePollard tichionesana nevari muhurumende vebato rezvanova vari muPollard zero tichionesana navo kuti zvingaitwa ndezvipi kuti zvinhu zvigadzirisike zviri nani kuti upfumi hwenyika hubudirire
muri kuonawo zvinhu zvakamira sei mamuri kufamba umu
kubhura wayo takaona kuti ine maindastry akavakwa zvakanaka ane zvekushandisa nzvimbo dzokushandisa dzakakura asi tiri kunoita ndeche zvinhu zvinogadzirwa imomo kuti zvivepo zvinhu zvinorimwa zvinoda kuti zvive zvizogadzirwa mumafactory zvinhu zvinotengwa nemari yekunze zvimwe zvakaita sena packaging zvimwe zvinogona kunge zvichinetsa taonazve zvakare kuti zvimwe zvakenge zvekuti zvinhu mamwe makambani ari muno haakuchidzana kuti vakwanise kutengawo kune mamwe makambani ari muno vachipedzera vakutenga zvimwe zvekunze asi zvirimo muno zvakadaro ndo zvimwe zvataiona zvinoratidza kuti pane zvida kuti zvigadziriswe